Sangano World Health Organization in Zimbabwe rayimbisa padande mutandiraro reX kuti richashanda nehurumende pakuona kuti paitwa gadziro yakasimba kuti chirwere cheMpox chakatanga kupararira kuDRC chisauraye vanhu vakawanda munyika. Vamabeshora vaudza Studio 7 kuti Mpox chirwere chisati chave nemushonga asi vakati pane zvinokwanisa kuitwa kuderedza ukasha hwacho.
Tatombotaura ndochocho chekuti vanhu vanofanira kuita chii? Precaution.
Dr. Mombeshora vakazivisa nyika nezuro kuti pane mwana ane makore 11 akatanga kurwara nechirwere ichi mushure mekushanyira South Africa, uyewo mumwe ane makore 24 akabatwa nacho mushure mekushanyira Tanzania. Vakabatwa nechirwere ichi vari muHarare neMberengwa uye vanonzi vari nani apo hurumende ichiti yave kuongorora vanhu vavakasangana navo. Vatiwo chirwere ichi chinonyanya kuuraya vanhu vane zvimwe zvirwere kana vane masoja emuviri asingakwanise kunyatsovadzivirira.
Chinouraya vanhu vane immunity isina kusimba ndovanhu vanonyanya kuwara vane zvimwe zvirwere.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vakurudzira kuti paitwe dzidziso yakasimba nezvechirwere ichi.
Chakanyanyisa kukosha kudzidzisa mahealthcare workers nemageneral Zimbabweans jikelele. Vanhu vese vanofanira kungodzidziswa. Ngatisimbisisei knowledge, ruzivo, tisimbise vanhu neknowledge, vazive nyaya yekuisolata vanhu.
Chiremba Peter Mataruse vatiwo hurumende inofanira kuongorora vanhu vanenge vachibva kunyika dzine chirwere cheMpox ichi.
Tinofanira kuvabvunza kwavanenge vachibva kuti vabva kupi. Kana tibva kuDRC kune area ikoko moona kuti vakavhakisirwa here kana chaizvozvi maarea anotoziva kuti kwakatiri kwevavanhu.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vatenda hurumende nekukurumidza kuzivisa nezvevanhu vakabatwa nechirwere ichi, vakakurudzira vanhu kuti varegedze zvekungoungana.
Nyaya yehutsanana inofanirwa kukurudzirwa zvakanyanyisa. Nyaya yekusaenda kana kusaenda pane magungano ane vanhu vakawanda, nhau yekuregedza kuenda kunzvimbo dzinozivikanwa kuti ndidzo dzine Mpox yakanyanya, ndo zvimwe zvatinenge tichitarisira kuti dai taedza kuramba tichitevedzera.
Zviratidzo zvekuti munhu abatwa nechirwere ichi zvinosanganisira kubuda mapundu muviri wese, kuchemwa nemusoro, kurwadziwa nemusana, kunzwa kuri kutika nezvimwe. Kune vanenge vabatwa nechirwere ichi, sangano reWorld Health Organization rinokurudzira kuti vagare muchipatara kana kumba vari mukamuri yavo voga. Varwere vanokurudzirwawo kupfeka mask uye hembe inovhara maronda avo. Vanenge vaine chirwere ichi vanokurudzirwa kuti vasaite bonde risina kudzivirirwa kwemavhiki 12 uye kuti vamire zvekutsvodana. WHO inoti pasi rose chirwere cheMpox chauraya vanhu 234 kana kuti 234 confirmed cases. Pavanhu ava 32 vari muAfrica. Asi kune vakafa vachifungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi muAfrica vasvika 90 kana kuti 998 uye vakawanda vavo vari muDRC. Zimbabwe, Zambia neGhana ndidzo dzabatwa nechirwere ichi gore rino, zvichasvitsa nyika dzemuAfrica dzine Mpox pa 10. Dzimwe nyika dzine chirwere ichi iZambia, South Africa, Ghana, Pakistan, Philippines, Sweden neThailand. Vabatwa nacho pasi rose vachizivikanwa vadarika 100,000 kana kuti 106,310. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.